Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 30 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari dzedu izvi zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, muSenate nomuHouse of Assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vasaimirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira 14 pamuzinda weparamende, vamudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust ne Women in Politics Support Unit. Vamudenda vaudza Studio 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari dzedu izvi zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka zvakakosha kuti tive neshamwari dzinobatsira neparliament, dzinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano runomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo, uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamendi inge ino ruoko rwelaw society. Tinenge takwanisa kunzvera zvinenge zvichisuggestwa neexecutive zvichiuya kuparamendi, toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisa sei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remutemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zviuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vachishanda neparamende, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa ukama hwedu neparliament. Tisati taita MOU iyi tagara tirikutoshandidzana zvakanaka neparliament maererano nenyaya yemitemo inenge iri kubuda, kuiinterpreta nekupoll pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano. chibvumirano chasungikana zvichaita kuti tikwanise kukooperate zvakanaka for gore strategic plan reparliament inofunga matoro wana from 2019 to 2023.
Mukuru wesangano regender and media connect amai Abigail Gamanyavati vachashanda nenhengo dzeparamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburiswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nawo.
Tisungo kumira hapa tukupindo ufuti tisibatira kuzidzisa zema media skills for Parliament of Zimbabwe administration yacho pamwechete nema portfolio committees nema thematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive maissues anoafekta madzimai nei tinoona kazhinji asingabudi mumapepa nhau yedu kana kuti munews dzedu dzemuzimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra 2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamirire muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende, vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudarikwa vati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dr. pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards to my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards to my disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate no mu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disability must compete at the same and given opportunities zvamufana nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vati zve pari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nokusenate. Uye hatidiwo kugumira kwokuze kudzimba mbiri idzi, tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminista ane disability noti mumwe chete. Toda kuti tichadai tatogona kuisa ndopatingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Hatisaka kana tichiti all ka tinoroda kuti pese ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi avo vanoshanda nesangano redisability Amalgamated Community Trust vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
ini ndanchifunga kuti chikamu chavaifana kuisa 10-15% then we encourage avo vanhu vemacompanies kuti vava vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax zvo encourageawo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho uye vaka disability sector ichibenefit. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo webvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemerwa zvirango izvi neAmerica nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, Tabata Sachigaru wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudi nekuti zvese zvavaida kuti tiite tirikuita senyika, mareforms dzavaitike emutemo tirikuita, zvavakati zvema human rights tirikuita, zvese zvavakatiti tiite tirikuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change. Nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms, vanenge vachireva chino kuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendimendi kana kuisa mumutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi aipa uya tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa, tinenge ta Freedom of Information Bill iriko iye zvino izvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo tatobvisa aipa. Saka zvavanoda mopa takaita. Saka chavanoda chaicho chaicho shiye hatichanyatsoziva.
Vamweka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfuurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. S. Bimon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese, saka gore rino izvozvo zvichatarichwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera president futi musoro, vachiti ita zvakati ita zvakati ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki, president havangaiti zvinoda America, president vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende president vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunikidzwa kwete. Saka hatizive, nokuti fanika nyaya iyo yekuti hanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira, havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kunditeedzai mutemo.
Sachigaru wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary, nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvigera pachayo, nekuti zvigera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirange zviripo, zvekuti pari neye vari kuda kubviswa, ndinodayira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vamugabe, kuchiwedzerwa vamwe hazvingatisanisi nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera museri muna 2018 munorangarira ini kuti pane kupfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoja muna August pane zvakare dzokororo yechiitika yechiitiko ichocho muna January yegore rakapera vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfura uyu ndiye akatumwa nekuti vehurumende yeamerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita muhurumende kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa kana vanga vasipo ava ndo vanenge vaakuwedzerwa kana pane mamakambani anga asipo aya ndo anenge aakuwedzerwa saka izvi hazvitishamisi tingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yezimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo nekuti tarisiro yezimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirerutswa zvinge zvichiita nani asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita america maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yamugabe kusvika panguva yatiri kurarama iye zvino maringe nenyaya yematongero ejeketere kana maringe nenyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana even mune zveupfumi chaizvo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika kudare pane zvinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Marvelous Muhlanganyawe weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvara nhasi zvatinanzwa kuti zviri kuitika ndezvekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavhotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinorevei zvokuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vava kukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika uyezve patwitter apo patinogara tichiona vachinyora pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo vava kuataka vanhu vari kurana process Congress asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment saka zviri kunzi masenata anga akwanise kuverenga bhuku racho vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya saka tangomirira kunzwa kuti tii chichaitika nebhuku racho asi zviri kunzi maloya mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafaniri kunge irimo saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro asi ndikuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekuti anga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump ndikuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvo kufungirwa nevanhu ini kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo tsva asi handifungi kudaro dai paine zvinonyanyisa kuchinja case zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
I think chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare hazvifaniri kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare naMarvelous Muhlanganyawe weStudio 7 vari muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano re World Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kusatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi anomwe pasi rose, chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here. Svondo rapera, WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe changa hachisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti Global Health Emergency. Russia yabatana nenyika dziri kuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMihali Mishutini. VaMishutini avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano, asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende yemubatanidzwa, asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava, vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kuira navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina mutongi gava. So ati we don't need mutongi gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvi kufamba zvakanaka angotiwo apai ndakamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei, hazvidi mutongi gava zvese. Takakwanisa one ini navaMonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson, vanhu maZimbabweans ekuti tingati maunsung heroes and heroines constitution making. Hongu wamangwana neni ndisikaitungamira, asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hopesada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka. Ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishop, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gavo anobva kuna maSadat kana kuna African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadat. Kana isu tikati taakutaurirana paine wana mutongi gava, chavanorudza chaicho hatichioni. Takamboita wani tina na mutongi gava munyika muno.
Tombo yapanyaya yekuvandudza bumbiro remutemo muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
Veministry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutemo hauti nokuti wanyorwa hauchachinziwi, vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vane maareas avakaona anoda kukwenenzverwa dho asa propose wa kuparlament. Wamonzo na variko kuparlament, gavano agiwa nyaya wa kuparlament, koko kano ajiti, hapafano kuchu njiwa, chono pere kuparlament.
Wamonzo?
Mbilo re mkemo arizu re parlament wa mangwana. Mbilo re mkemo ndire mwana wese we Zimbabwe. Kikati isu mkemo we Zimbabwe, constitution inongo gadrizu wa kuparlament chete, tinoita mistake. Nekuti pataka inyora, tinango inyora, tili parlament chete. Vana ve Zimbabwe waka vota sezwa mnoziwa overwhelmingly mna 2018 kuti iri ndiro rabu mbiro yedu. Woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa sekereke munyika muno. Panzvimbo yekuti hurumende igadzirise izvozvo. Iyo mamata mamata nebumbiro remutemo. Ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso. Zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofana kuti taurira kuti vice president wake ndiani. Toenda tichiziva kuti president ndiva mangwana, vice president wava mangwana ndiva monzo. Tobva vanhu vachibva vavhota vachidziva kuti tiri kuvhotera package iyo. Zvichiita kuti kana president angobva, hapasina zvokuchipitsirana maziso kuti anopinda ndiani, automatically vice president anobva apinda. Zvinoitika kuAmerica, zvinoitika kuMalawi, zvinoitika kunyika dzakawanda. Zvakaonekwa nevana veZimbabwe.
Vamonzo ravanozviva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kungoitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzo.
Zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem. Hatina succession problem.
Vamangwana asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete.
Kudzorera masimba kumunhu mumwe chete, chinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president, it is executive.
Mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi po mangwana. Manzwawo zvakare kumutedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika va Douglas Monzora. Vavira havanga vari parunare muHarare. Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM nasi tirikutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita champidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro nhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvinhu muManicaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.